manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechishanu, ndira 13, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumboshamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyoshamisika, asi tichagara musi weMonday toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparliament.
Komiti yeparamende yaiongorora gwaro rezeki rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo inotura zvayakawana kuparamende ichiti zeki haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, bato rezano PF rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murinyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Preliminary Delimitation Report yatura zvayakawana kuparamende nhasi uye inoti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo uyewo zvakawanda zvaisina kuita zvakajeka nekudaro zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuti gwaro iri rishandiswe pasarudzo pasina mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Tachigaro vekomiti iyi vapupuraito gare pive zano PF, vanoti ongororo yavo yavakaita vachibatsirwa nenyanzvi, uye kubvunzurudza ZEC pamwe nenhengo dzeparamende, yaratidza pachena kuti ZEC haina kutevedza bumbiro remutemo, uye haina kuita basa rayo zvakajeka. Vanoti ZEC haina kujekesa kuti yakatara miganhu yayo sei, uye hainawo kujekesa pamamepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana-siyana. Vatogare pevanoti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti, vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara miganhu iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo, kwete gwaro revavhoti. Vanoti nokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the committee's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeyekuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzisira.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, vatendai biti, vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa nekomiti yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumboshamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyoshamisika, asi tichagara musi weMonday toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparliament.
Mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora, avo vanove nhengo yekomiti iyi, vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo, kwete vanhu vakanyorisa kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti report ZEC ngai itwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzura vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe, uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinopadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
Tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muwadi, dzisiri muconstituents, dzisiri mumigano. takatarisa ipapo tikaona kuti mhuri dzingakwana 3000 muguta reBulawayo hadzina padzakaiswa zvichireva kuti havakwanisi kuvhota.
Zvimwewo zvisina kufadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakaturwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishina ese ezek uye raive rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo vaRodin Simukaikiwa. Tabvunza vakiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa vakati.
Ehe, hungu, tichaedza pose patinokwanisa kugadzirisa zviri kana zviri pamutemo.
Nhengo dzeparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzichazeya gwaro rakaburitswa neAdhoc Committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga rezeki iri kumutungamiri wenyika nemusi wechina. Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi yozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vazivise ZEC. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende raratidza pachena kuti ZEC haikwanise kuitisa sarudzo dzakachena munyika.
Kana tichida kutaura paseya ZEC nezvaita izvi, vanofanira kudzingwa vese.
ZEC inosungirwa nemutemo kuburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa28 mwedzi uno kuitira kuti rikwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga inonzi yakaitika kwamurehwa svondo rapera, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF, kunyange hazvo ZANU PF iri kuramba mhosva iyi. Zvichakadai, bato reZANU PF rakurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebatiro Triple C kumurehwa North svondo rapera. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reTwitter kuti akasunga vaPoka Chigu avo vane makore 34 ekuberekwa pamwe navaDignity Nadzo vane makore 31 chete maererano nemhirizhonga iyi. Mapurisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri, idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato reTriple C inhengo dzeZANU PF. Asi bato reZANU PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarohwa vanhu ava, sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzeZANU PF. Kusungwa kwakaitwa vakachegu navanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi, zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaNeva Chimutashu vane makore 64 ekuberekwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu 10 vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara. Asi vaNyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa. Zvichakadai, vakafanobata chigaro chemutauri weTriple C muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kuGoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti nhengo dzeZANU PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota. Muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU PF.
Bhazi redu rakablokwa nevakomana veZANU PF mayouths and then kwaka kidnapwa kana kutorwa vaThomas Mugwagwa navatarisa iJeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varohwa Sana wese waita red nekurowa.
Asi murongi wemisangano muzanu PF va Mike Bima vaudza vatori venhau kuti bato rava haridi zvemhirizhonga. Vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino. Vachiti veruzhinji havavhotere vanhu vanoita zvetsvimbo mugotsi.
Kana vanhu vachida kuvhoterwa, vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota, vachivaudza kunaka kwomusangano weZANU-PF, vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa neZANU-PF, vachivaudza kuti ZANU-PF ndiro bato rakauyisa independence muno. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera. Havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varowa, havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachichidzirwa.
Kunyange hazvo bato reZANU-PF riri kukurudzira runyararo, muzvare maere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera. Vabima vakurudzira vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo. Vabima vakurudzira kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti, vachiti pane vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi zvikuru sei kumaruwa.
Dai veHome Affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa, vanhu vawane mabirth certificate.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwewo mativi avo pakurudziro yeZANU-PF iyi sezvo nharembozha dzavo vose dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara kusanganisira vana vadiki zviri kugara pavanhu vanodarika mazana maviri. Zviri pavanhu vanodarika mazana maviri vakadzingwa kubva pane imwe kereke yazvaipotera iri muJohannesburg muSouth Africa, uye zvinoti zvave kunonga svosve nemuromo. Vapoteri ava vanonzi vakadzingwa nevanhu vaizviti ndeve Operation Dudula, avo vari kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa vachiti ngazvibude munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Amai Mweila Musoja, avo vane vana vana vavanogara navo muSouth Africa vasi vachibva kwamanyene kuChivhu, vaudza Studio 7 kuti vanhu vakavabvisa paimba yemuturikidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula time yavakasvika iyo vachidedzera dedzera. Pari zvino vakatizinga vakatora zvinhu zvedu. Vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4. Vana vacho pari zvino havasi kuenda kuchikoro, havasi kuenda kuchikoro. Nenhau yakaitika paEllisburg iyoyo. Nekuti takasiyiwa tisina kana chinhu, tisina kana chinhu. Kana pekutangira hatina, fanike saizvino hatina kana pekutangira.
Amai Musoja vaigara paMusibi House kuDonfondein muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semuna anorarama nekupema muguta iri, amai Musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata muviri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi, sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sachigaro Operation Dudula vaDen Hadebe vati tivatumire mibvunzo panende mutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr. Janet Munakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvanga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate, vakatumira iwo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avo vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya apply mamwe magwaro. Asi zvichakangodaro vanofanira kunge vaine ma300 rand anodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesserwa. Saka takangomirira kunzwa kwavari.
Shimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 14 chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should
vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana seva vanhu pamwe chete.
Kereke Central Methodist muJohannesburg yange yava nemakore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyadzi zvematongerwo enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano renhau reZim Live rinoti murume mumwe chete afa mushure mekupfurwa kwevanhu vane chitsama vanosanganisira mapurisa pane rimwe sowe reJohani Masowe mubhuku rekwane Gombwe pasi paishe Ruzani kuhwedza. Sangano iri rinoti apfura vanhu ava mumwe murume anofungidzirwa kuti aimbove mupurisa. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muMalawi, amai Kumbize Kandodo Chiponda, vati denda rekolera rakaipisisa ratirabata Malawi kwenguva yose rauraya vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Vati nyika yavo yakaona vanhu zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 22,759 vachibatwa nedenda iri kubva zvaratanga muna kurume wegore rapera. Gweta guru rehurumende yeAmerica kana kuti Attorney General vaMerrick Garland neZuro vakadoma chikwata chakakosha chinopa mazano kuti chiferefete kuti magwaro ehurumende anofanirwa kunge akachengetedzwa akaguma sei ave kuchengeterwa kumahofisi aimboshandiswa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari muWashington pamwe nekumba kwavo kuWilmington mudunhu reDelaware. Vamwe varimi vekumatunhu ekariba Sanyati neHurungwe kumashonaland west pamwe nemamwe matunhu emunyika yose vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana zvikwanisiro zvekurimisa zvinopiwa pachena nehurumende sezvavakavimbiswa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Senzere kupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika, hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita secommand agriculture, presidential input scheme nepfumvudza. Asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nefotereza kuvarimi, mvura yaturika kare, kupiwa mbeu pasina fotereza kana kupiwa fotereza chete pasina mbeu. Gore rino kusvika pari zvino vamwe varimi vekune matunhu eMashonaland West pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita seMashonaland Central, Mashonaland East neManicaland vanoti havasati vagoverwa mbeu kana fotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba. Mumwe murimo wekusanya ati asati awaniswa mbeu ndivachichaona ramba nepasi. Varamba nepasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika, asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato rezanu PF chete.
Havasati vapedza marodha akutiita zvachose kana rodha hakutori namarumu, asi vari kutoita zvavo muno mumwe mavarita vachienda vachipa vanhu vachipa vanhu vavezano.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kukariba vajohn Masaba, vanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kukaroi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure.
Kutwa kuti motikari hanzi mavana vemotikari vari kuti tiri kugumira matenga takawirirana, hanzi zvinhu hanzi zvinogumira matakawirira negavhumendi. Katauswa kwana murambo nevakutevedzera mari dzematransport kusvika ikoko kuzedhizeri, hanzi vanova vamashoti dhizeri chete, kwete kusva kwana mura kanga vavo kwana mura chete nevakuwedzera mari dzamabhazi. Saka munhu angaita kuna mahara izvo kusva kwamura nditangisai.
Asi zanu PF vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi. Mukuru anoona nezvekurima mudunhu reMashonaland and West, amai Siena Makaza, vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya.
Transporters are shunning kuendesa mainputs. Saka pati kuwana support zinyi makande. Tiakovu, Musamba Karuma, Mola, Negande.
Gurukota rezvekurima vaNchas Masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira Midlands. VaMasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi.
Is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeArmy.
Panye kusabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari, vaMasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara, nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure.
We will pay as government. We don't pay there, but we will pay. So you either don't do business with us or do business and know that you will be paid.
Hazvinei nekuti hurumende inononoka kubhadhara, pekupedzisira ichangozobhadhara chete.
Kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima, sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki. Izvi zvinonziwo zvichaderedza gohwo ravo, sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai maiwepgt.
Kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti gohwo rikanganisike nekuderera, nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani, zvinoita kuti hudyi hwembesa hudzikire zvichideredzawo gohwo. Kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafertilizer. Kurima kunoda kugadzirira nenguva, nokuti varimi vazhinji vemumaminda mudiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga.
Amai Makaza vakatozivisa kare kuti dunhu reMashonaland West rinogona kutadza kudyara chibage mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira, Daniel Robert Mackey, uyo anoti ari kuruka damba refuidzva rine nziyo gumi dzaanoti achapakura dzese kana dzaibva. Muimbi uyu anoti vabereki vake vakamurerera mumagitare zvekuti akatanga kuridza ngoma dzemagitare achiri kakomana kemakore matatu. Ngatinzwe nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mabereko wangu wese vaita zve magitare, mai vangu vaita zve kuimba, baba wangu aidza magitare, ende zvakandipawo that push yekuda kuitawo izvozvo.
Pane watakakura tichinzwa isu ainzi Josh Maker airovawo magitare, munomuziva here?
Alright. Ndiye ako wangu bamunini wangu.
Saka zviri muropa kaizvo.
Zvagara muropa.
Saka pari zvino maprojects amuri kushanda nawo ndeapi?
Pari zvino pane maprojects andiri kuda kushanda nawo, vanhu vachashanda navo, vamwe maartists like Gary Type, vamwe vanoita Josh Maker and nevamwewo vakawanda wandawo, and tichabudisawo like album tichabudisawo muna nana March ringe riri rekutanga pese maplatform zita rinoti I have made it.
Okay, mama, I made it. Tikukuonai.
Pakaita dzimbo dzinoita dzinosvika 10.
Yeah.
Dzimwe dzacho dzenge dzichiti Mwari munogona. Ndo imwe song iri very iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musamba wenyimimi saka muri kuti chii? Igospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndiri handingati ndiri gospel but zvingati tiri pakupreda message yepositive.
Pane katakateerera mazuva aperapo patakanzwa nezvenyako. Kanonzi chii mbotiudzai nezvako mbichana?
Like akaka ndiko kekutanga kangu kanonzi He Loves Me. So iyoyo ndotenda Mwari nekuti ndanomaizi manzwi ari kunzwa nevanhu totenda Mwari zviri kutotipusha kuti tirambe tichingoita tichitamba tichingotiita kuti simbisa kuti hayo chipo chaipo chaipo.
Vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai, vanoda kuzoti uyai mumbotiroverawo, vanoda vanokuwana ikupi?
Vanondiwana patoti Instagram zita rinonzi paInstagram MK Wavy, spelling is MKWADEY. Pamasongs anowanika paYouTube, same thing is Wavy Official. Ndipo pamunowana YouTube. Makaenda paInstagram yangu oro paFacebook. PaFacebook is Daniel Mac. Ndipo pamunokwanisa kudibata.
Paka Jacob, chitiudzai song imwe chete yaticharova nhasi senzwisa vateereri vambonzwa kuti aiwa Daniel haana kumira mushe.
Song iyi inonzi He Loves Me. Ndiyo one yandakabudisa yandakatanga kubudisa and amwe achateerawo nezvakadaro.
For the first time in my life, I feel love flowing in my eyes. The same old of cold and lightless. Now it fills with joy and happiness. Of his love, because of his love, yeah.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Maki, manzwa achiita hurukuru naIvan Zininga weStudio 7 ari muTexas muno muAmerica. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeparamende yevanhu 13 yaiongorora gwaro rakaburiswa neZEC rekutanga rekutarwa kwematunhu rePreliminary Delimitation Report iro rasvitswa kuparamende nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro reZimbabwe Electoral Commission rekutanga rekutarwa kwemiganhu inotura zvayakawana kuparamende ichiti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuMurehwa North Bato rezano PF iro riri kupomerwa kukonzera mhirizhonga iyi rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.